sisi makachena twandirove sande oh 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 am I not so handsome sisi makachena twandirove sande oh 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 ayo ndiye mwana sikana anodiwa nehama oh 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 ayo ndiye mwana sikana anodiwa nehama oh oh Makure Nawira muvu sendaro handare Namuti huya chidana ne iwe nini chikare Shikanzi senyi huchifunga ungandi wananyore Hida mahiruru Andi chidana nidavire Namuti huya mudariro Marume sauna chayo Hachite buka sembariro Ndipo panda wana chariro Wakai wane penyengwerero Shikanzi ndiwe mkariro Marume sauna chayo
Sikana, anodiwa nehama Oh 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 Ndiye mwana sikana Anodiwa nehama Oh 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 Sisi makachena, twandirove sande hana